see.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 27 kugumbi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapurisa anorambidza musangano wechitukwiza Manyame Rural Residents Association nevatori venhau. Sarudzo dzekutsvaga imwe nhengo ichamirira vanhu vakaremara muSenate dzichaitwa musi wa14 mwedzi unouya. Kambani yePPC Zimbabwe inoti ichavhura minda yemagetsi ezuva kana kuti solar power kuUmguza nekuColinborn kuGwanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vagari vechitungwiza neManyame rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association rinoti mapurisa eZimbabwe Republic Police nezuro akadzivisa musangano warakanga raronga kuita nevatori venhau kuchitungwiza kuti rizivise nezvenyunyuto dzarinoti dziri muvagari pamusoro pekwarinoti kukundikana kwekanzuro yechitungwiza kuita basa sezvinotarisirwa. Munyori wesangano iri vaBrighton Mazhindu vanoti vakange vasingade kuita musangano wezvematongerwo enyika sezvakataurwa nemapurisa paakavarambidza. Vanoti vaingoda kuverekera vatori venhau zvinyunyuto zvaivo mugwaro ravakange vagadzira, izvo zvinosanganisira mafambiro akaita sarudzo dzakabva kuitwa mwedzi wapera dzemabi election. Asi mapurisa akati nekuda kwekuti vaizotaura nezvesarudzo idzi wakange watove musangano wezvematongerwo enyika, nekudaro vaifanirwa kutanga vapiwa mvumo nemapurisa. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa echitungwiza kanawo mukuru wekanzuro yechitungwiza kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMazhindu pamusoro penyaya iyi.
Kana tida kuita press conference yatakadaidza nezuro kuti vagari vanobatana nemachechi nemayouth nevanomiririra harawa nevanomirira vashandi vechitungwiza kuti titaure vamiriro vakaita chitungwiza yatinoti state of service deliver. Saka takainge taudza vatori venhau wese kuti vange varipo tichiverenga zvinyunyuto zvedu zvatinazvo pamusoro pemashandiro ari kuitwa baka pakanzuro yedu kechitungwiza. Saka nhasi makuseni tatosvika paofisi patachida kuitira meeting, pakazara mapurisa airiot vakapakata zvombo nevasina yunifomu vamwe vange varipo vachimotenderera tiiraa. So patazopinda muofisi ndo patabva vapinda vakati moda kuita meeting hamuna clearance kana kuti gwaro nokubvumidzai kuita meeting. Tikataira haisi meeting, takungoverenga tsamba yatinayo kuti vatori venhau vange vanzwawanzwa zvinyunyuto zvedu zvatinazvo. Zvikanzi hazviiti.
Zvikonzero zvipi zvapiwa nemapurisa kuti vakurambidzei kuita musangano uyu?
Pafura ratakatenderedza ratoda kutaura nezvegovernance, state of service delivery governance and post by election of the 26th March. So zvikanzi mataura zvekuti post by election saka zvatiwo political, saka hazvichaiti. So imi hamukwanisi kunge muchiita zvamuroda kuita izvi. Chitokatikai mutete mberi vata vatatu vakaenda tikaenda nesu kumapurisa pakanosangana nemukuru mukuru wevamakoni inoti pachitungidza polisi tatuudza kuti dai ndatokufarirai nokuti mune mhosva kare. Saka tabva tazoregera kuita preconvaaida kuita.
Imi chii chakaita kuti musasvitso shoko kumapurisa kuti muri kuda kuita musangano iyoyo?
Chaita kuti tisasvike semazuva atinoita hakasike kutanga kunge tichatichitaura nemahanazi kana kuti vatori venhau. takamboita imwe takanga taedza majournalist asingasviki kana gumi aringatei kuti ten saka nguva tiina matamba aya tiri tivatatu so tanga tiri washoma shoma zvokuti tatisina hatina kuona zvakakodzera kuti tiudze mapurisa and hatanga tichingoti mapurisa vanhu vavagara vachinodi vanoziva kuti tichitoita basa tiragara tichitarira kumirira vagari nekodzero dzavo
imi zvii zvikuru zvamuri kunyunyuta nazvo zvamuri kuti zviri kutadza kuitwa nekanzuro yechitungwizi
tinonyanya kuona kuti kubva january tingati january uno igorokana kunandira havasati vambogara sekanzuro kuti vaone kuti guta rinofamba sei yatinoti full council meetings kana kuti committee meetings vari kungooparata like vari kuoparata kana zvinhu zvemumba mavo havasi kudzoka kuvagari vachitaura kuti zvinhu zvasvika papi nenyaya yebhajeti kana kuti mashandisirwo emari anoda kuitwa kubva gore rino ra2022 hatina kumboona kuti kanzuro yakaendesa zvipi kuministi kana kuti bhajeti raiti kuzongoonawo zvinhu zvakuchajwa asi sevagari semastakeholders akabatsira kuti bhajeti ringe riripo hatina kumboudzwa kuti ndo zvazobuda izvi despite kuti takagara misangano gore rakapfuura tichironga kuti tichaishandisa mari zvakadii mari tichange tichiwana zvakuti tinge tichiwana mariyi zvakare tichikuminda nyaya yekuti pachitungiza municipality hapana meya for now chitungiza meya asina takaporana kuti takarikoliwa zuva 2 March nanhasi kuti hasati ragara kuti risarudze mumwe zvakare saka hatinoti sevagari kuma checks and balances hatisi kumaona hapana ari kuita checks and balances kumamanagers ne
avo vange vari munyori wesangano rechitungwiza and manyame rural residents association vabrighton mazhindu vari parunhare kuchitungwiza najonga kandemiri westudio 7 sarudzo dzekutsvaga imwe nhengo ichamirira vanhu vakaremara musenate zvichitevera kufa kwasenata Rejoice Kumire nedenda recovid-19 muna 2021 dzichaitwa musi wa14 mwedzi unouya muHarare. Godwin Mangulya anotipa nyaya inotevera.
Bumbiro remutemo rinosungira kuti pave nevanhu vaviri vanomirira vakaremara musenate, mhuka dzine murume, uye Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoti sarudzo dzekutsiva senata Timire, mumwe wevakakunda muna 2018 kuti vamirire vakaremara dzichaitwa musi wa14 mwedzi unouya kuHarare International Conference Center. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZEC Commissioner Jasper Mangwana vaudza Studio 7 kuti gadziriro dzesarudzo idzi dziri kufamba zvakanaka uye komisheni yavo yave kuongorora mazita evanhu vachapinda musarudzo idzi.
Komisheni yakaritsiva mazita avanhu vachona vari kupatira paelectoral college tatu tasara kuti musi wa14 vasari kuti vasarudze mumiriri wavo wevanhu unenge akamira zvakanaka. Komisheni ichazivisa pane masasenzi aitiwa kuti vasange vachipatikira ipapo ndevapi nezvinotadzirwa nemitemo yedu yenyika.
Pasi pemutemo havasi vanhu vese vanovhotera nhengo dzinomira vakaremara asi kuti vanovhoterwa nevanhu vanobva kumapoka kana kuti mainstitutions nemasangano kana kuti maassociation anomirira vanhu vakaremara. Muchiziviso chezek chesarudzo idzi pane masangano makuru masere nematanhatu 86 achapinda musarudzo idzi uye rimwe nerimwe rinodoma vanhu vana, vakadzi vaviri nevarume vaviri kuti vanovhota musarudzo idzi. Mapoka gumi nemapfumbamwe 19 ari kupinda musarudzo anodoma vanhu vaviri, murume nemukadzi, vanoenda kunovhota musarudzo idzi. VaIshmael Zhou vesangano reZimbabwe National League for the Blind zvakare vari sachigaro wemubatanidzwa wemasangano anomirira vakaremara muZimbabwe reNational Association of Societies for the Care of the Handicapped vaudza Studio 7 kuti nhengo dzese dziri pasi pesangano ravo dzakaendesa mazita nemuvhuro sezvinodiwa pamutemo.
Taiudza nakuti no closing date ndimusi wa25 closing date musi wa25 saka vakawanda vaimita marequirements achona vakasubmit so I understand ndonga vakasubmit.
Sarudzo idzi dzinorongwa neZEC ichishanda nebazi rinoona nezvavakaremara mubazi rekugara zvakanaka kwevanhu. Vazhou vati vanotarisira kuti pachaitwa umwe musangano wekuongorora mazita evanhu vachapinda musarudzo idzi.
Saka tizi kuti zvichaiti here kuti vadane imwe meeting yekuti vangozo clear kuti list yavo vaiclean here mbijana nokuti pamwe pacho pane mamwe maorganizations angakaregistiwa ruviri ane mamwe zvekuti maorganizations angaka anenge akasumaindaita organizations ativa mabise palisi.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rinoona nezvakare mara mubazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu, sezvo mukuru mubazi iri Dr. Christine Peter vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Vazhowo vatiwo kuti munhu ukwikwidze musarudzo idzi unofanira kunge wadomwa kana kusarudzwa nesangano kuti uve delegate musarudzo idzi, uye mazita evanhu vanokwikwidza anodomwa musi wesarudzo. Vanongorora nyaya dzeupfumi nekodzero dzevakaremara vamasimba kuchera vati kunyange hazvo gadziriro dziri kufamba zvakanaka, sarudzo idzi dzingadai dzakaitwa pakaitwawo sarudzo dzemabyelection muna kurume. Vatiwo sarudzo idzi dzinofanira kuvandudzwa kuti vese vakaremara vawane mukana wekuvhota.
Vanhu vazhinji vari kuti dai panga pawanikwa nzira yekuti nevamwe vanenge vasiri maorganizations kana kuti vasina maorganizations kana kuti vasiri mamemba emaorganizations vange vachiwanawo mukana wekubatirawo nekupinda musarudzo idzi, since vanhu vavanenge vachisarudza ava vachizomirira vanhu vese.
Amai Timire nava Watson Cooper ndivo vakakunda musarudzo dza 2018 kuti vamirire vanhu vakaremara musenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapembedza kambani yePPC Zimbabwe vagadziri vesiment muchirongwa chayo chekuvhura minda yemagetsi ezuva kana kuti solar power. Kambani yePPC iri kuvaka minda miviri yemagetsi ezuva kuUmguza nekuColinborn kuGwanda, zviri kutarisirwa kuti zvichabatsira mukushomeka kwemagetsi munyika. Nyanzvi munyaya dzemoto yezuva Engineer Brian Mufambirwi vanoshanda nekambani yeBrysel Technologies vanoti pasi rese rave kunanga kumagetsi emhando yesolar sezvo akachena uye achiwanikwa pachena kubva kuzuva. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Terminology inenge yekuindustry ikoko, asi chavanenge vachingoreva ipapapo ndechekuti tinenge tichiwana nzvimbo yakati kurei yatinoleya masolar panels ari pamaframe. Mamwe anogona kunge achitotreka zuva, mamwe ari fixed ziya zvokuti akarungoriite fixed angle. Vaanotreka zuva aya anoramba achinaro kuti ribate rakati wandei all the time kusvika parinozoperawo. Asi chikuru chinenge chinyanya kutsanangurwa ipapa ndechekuti munda wakati kurei watinoshandisa kuinstola masolar panels achitepa zuva orichinja kuti rive magetsi.
Iwo magetsi ezuva aya ari kunzi masolar farm aya anotowandawo here zvekutopinda mugrid renyika?
Aiwa, magetsi chaiwo nekuti as soon as autongobva painverter yatinoshandisa anotora iri DC ozobatanidzwa neinverter kuti achichinjwa aitwe alternating current yatajaira yana zesai munyika kana kuri dekuno kuZimbabwe kana kuti in general alternating current. Anotori magetsi chaiwo ekuti nemishina mimwe yavanayo mazuva ano avanoti manet metering, unotokwanisa kutoti iwe aunawo hauri kujenerata lesei pamba pako chaipo, unokwanisa kutoti wo access yacho woitumira kugrid yonobhengwa. Paune usisinawo lesei amanhero aya, then you can tap from zvangufanira kuti wange wabhenga magetsi wozoatora bek uchiisawo. Saka awo kana iri sesolar farm netitoti iri kugenerata for commercial purposes, kureva kuti kana nyika iine shortage isu atiri kugenerata pasolar farm paipaya tinotoafidha mugrid, obatsiridza kuti kwese kune shortage kuyakuya yunoita even out mashortages aya aya. Saka akati wandeiwo masolar farm aya aya tinoona kuti neindastry painotisumukei paipaya hazvizonyanyorei mastereki. Macritical areas edu akaita samahospitals ma industry acho havazo shotirwa remagetsi nokuda kwema solar farms ati anenge achiitwa iwawa.
Kune here kwamunogona kunongedzera munyika kuti kwakati zviriko kwakati zviriko zvava kutoitwa zvama solar farms izvi?
Zvino zvitori practical chaiko, ndofunga pano tori neimwe iri yakatangurudza iri kwa yakaitwa kwa mtu uku. Ikatombobudiswa pa national television vachito commissioner system iyoyo ichitokandawo magetsi mu grid. Ende iko zvinezvi tinoona kuti pane imwe I think 5 megawatts yakaitwa futi pa Mount Hamden padhuze neHarare, kuguta reHarare ichafidha iri kutofidha futi mu system imomo. Then padema apo pane imwe futi iripo solar farm iri kutofidha futi mu grid reserve. Mamanga ari kunana Gwanda kwako ka plan 100 megawatts. As we speak kuna na wangi kune imwe iri kutoitwa futi ichange ichifidha futi mu national grid.
Kunewo dzimwe hama dzisati dzaziva kana dzisinganzwisisi kuti zvinofamba sei zvamasola izvi, mashoko amungavasiyirawo ndeapi?
Chandingade kustiresa panapa ndechekuti manakiro akaita sola iyi ndeyekuti haisi kuzovhiringidza ozone layer yedu. Handiti kwazvino tiri kungonzwa kutaurwa nezveclimate change kuchinzi global warming, kureva kuti pagore nepagore matemperatures edu global ari kutokwira, zvekuti tichapedzera taane magwenga, tichapedzera taane chii. Saka yatiri kutaura yemasolar farm inonzi marenewable energy sources, ekuti kuenda nekuenda zuva tozeva kuti rinogara chingobuda everyday. Saka ita zvakafanana nemunyika medu muno tine we are assured of at least 7-8 hours of sunlight every day. Saka tinenge tichidangotepa that natural resource isina side effects ku natural environment yedu, other than kuti pateta clear miti chete paya paya. But pateta clear miti we compensate nekuti tiri ku reduce carbon emission tapinda mu ozone layer, ichino damage ozone layer.
Avo vange vari mukuru wekambani ye Brysel, engineer Brian Mufambirwi, vari parunhare kuHarare na Evans Zvininga we Studio 7. Tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Mu Newsweek, bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti harisi kuzomanikidzwa kuita kongiresi yaro kusarudza vabati vezvigaro zvebato iri sezviri kudiwa nevamwe mubato reZANU-PF, kusanganisa nhengo dzeG40 dziri muupoteri kunze kwenyika, zvikuru muzvinafundo Jonathan Moyo navaWalter Muzembi. MuNewsday makare, bazi reZimbabwe National Statistics Agency rinoti kudhura kwezvinhu munyika kana kuti inflation kwasvika pazvikamu 60 nezvitanhatu nechidimbu kubva muzana 96.4%. Mwedzi wapera inflation yakanga iri pazvikamu 42 kubva muzana kana kuti 72%. Herald rinoti mitengo yechibage, soya beans, sunflower nezvimwe zvirimwa yakwidzwa gore rino, dare remakurukota richiti varimi vachawana mari inoita zvikamu 15 kubva muzana kana kuti 15% pamari yavakashandisa pazvirimwa izvi. Chibage chave kutengwa nemari inoita zvikuru 45 emadhora emunyika kana kuti $75,000 patani roga roga. Zvimwe zvichitengwa nemari inoita zvikuru 40 zvine mazana 263 nezvitatu nemasendi 60 kana kuti $70,263.90. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vamugwadi ngavasiyane necongress yeTCCC. Congress inobva kwati isu vanhu, inobva kupovu. Tisu tinotaura kuti tiri kuda congress. Chamisa anongova mutakuru wematambudziko edu. Isu vanhu citizen, tisu vanhu, tisu tinoita zvatinoda nebato. Hatiti semu vanhu veZANU-PF munodzvinyira vanhu, munoponda vanhu, munodzipa vanhu, munosunga vanhu, munoita zvezvamunoda. Isu tiri vanhu veTPC takarongeka ibato dzva. Siyanai neTPC nenyaya yeCongress. Congress inozoitwa after 2023. Ndozvatiri kuda isu vote, ndozvatiri kuda isu vana veshanduko, ndozvatiri kuda isu vana vemuzi veZimbabwe, ndozvatiri kuda isu munhu wese ari kupi kwaari, ndozvatiri kuda taneta nenhamo. Taneta nenhamo, hatichadi chizanoenda, hatichadi kuudzirwa. Chakachenjedza ndochakatanga. Muri kudai kukongresa namugwadi zivai nezvenangirikei nezvezanupiefeni nemwana July moyo. Uri kudai weJuly moyo. Chii chamuri kuda kukongresa ETCC? Chii chamuri kuda? Muda kudestroya sezvamakaita kuMDCT. Siyanai neTCC weJuly moyo.
Uri muZimbabwe wanyanya, wanyanya, ndotosha kuti zaki yachona iri kupi. Apa road inenge irugadzirwa zvipani kusvika pachiroti, irungobirwa diziri nevashandi vachona kunyanya vakuru vachona, vachienda vainotengesa pazvipani paGrowth Point. Mapurisa achingozviona kana zaki yare kana zvainoshanda unochaya kuti hazvisi kana kutombooneka muZimbabwe, tatambura nenhamo. Saka nhamo yacho ingaperesei uri wakanyanya kudai.
Mangwanani akanaka shamarari Studio 7 kana Mr. Tanonoka Hwande mwese anikamupedzi mazita enyu. Sendinodakara ngenyuzi dzechokwadi dzemuno kutitaurira zuva ngezuva. Eya, inini hangu nyayangu yandaidi kuedzi kutaura apa ngeyekuti pamwe urombo hwedu hungadzakira muno muZimbabwe. Since youth zhinji isina mabasa apo Ukraine iri kucheme kuti inode vanhu vanobatsira, vanode mabasa ekubatsire kurwisana neRussia. Ukraine ngaitumire ndege kuno, kana kuti NATO ngaitumire ndege kuAfrica, especially muZimbabwe. Itore youth yese inoda, inode kooshanda, yoenda kooshanda ikoko. Inini nditori umwe wanhu acho, toendeyo tosvika koite zvinoitwa ikweyo. Kwezi takandogara unoona hatisi kushanda, plus tiri kundofa, amweni edu ari kundofa ari kunana South Africa ngenyaya yekuti tiri kuzvikwa tiri kupedze mabasa. Saka ngavauye vatotorwa kwete nezvizvarwa zvekusouth africa kwacho ikweyo, zviri kuti hatina mabasa, zviende ikweyo, zvinoshanda ikweyo, zvopuwe mari inotenga, mari inoita maus dollar. Ngavauye unono kuafrica unoona anhu akawandisa asina mabasa unono, amwe atori well trained. Ngaivinze ndege uno Ukraine, tikwire ndege tiende kuUkraine torwisa Russia ishayiwe simba. Zvese zveudzvanyiriri zvaari kuita zvipere.
Nani vari kusouth africa vari kutaura kunyanya, manga magona mavuya mahovhoti pakumboti chamisa chamisa. Havangavapinde mukomana nyika isunungu inosunungugwa nani? Imi muri iko kusouth africa, uyai varuma dzangu tihovhota takawanda nowanikwa. Ndiko kuti chamisa apinde, kwete kutingotaura muchingotaura muri ikoko. Unokusunungurirai ndiye ane muri ikoko? Uyai tizovhota kuno kumusha tose takawanda. Musangotaura makavanda muri seri kwegwenzi. Uyai kuno kumusha tihovhota tose takawanda. Ndatenda.
Makadiko vateereri Studio 7 kusanganisira shamarari. Taida kumbotaurawo pane mumwe mata amunangagwa akanaka. Yaainondinetsa ini ndikazhinji wose vanoti vamunangagwa akanaka vanotaura vari kunze kwenyika. Vanodii kuva kumuZimbabwe imomomo vachibatsirawo vamunangagwa kuti chii vasadonhere pasi zvavari kuita izvozvizvi, kana kuti vatungamidze nyika vari pamwe chete. Sei vachizotaura kuti vamunangagwa akanaka iwo ari kunze kunoku, zvaanonge vatsvaga kunze kwenyika kunoku chii? Ndo zvinondinetsa manje kuti vakawanda vacho vanoti vamunangagwa wakanaka kwaaendeka unovabatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika. Chete ndo mashoko angu andingangotaura, ndiri pajubeki zvangu apa, andingataure zita.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica.
Nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti kushanya kwakaitwa nemakurukota maviri ehurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden chiratidzo chikuru kuti hondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine haisi pakati penyika mbiri idzi dzoga. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAnton Blinken negurukota reAmerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin vakashanyira Ukraine muchinyararire vakaita musangano nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vanoti kupinda munyika munorwiwa kwevakuru vakuru vaviri vehurumende yeAmerica chiratidzo chikuru kuti hondo iyi haisi pakati peRussia neUkraine asi ihondo pakati peRussia neAmerica.
Kuenda kuUkraine kwakaitwa navaBlinken, gurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika reAmerica, navaLloyd Austin, gurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica kana Secretary of Defense, zvinotiratidza kuti America yaakubuda pachena kuti ndiyo iri kurwisana neRussia vachishandisa Ukraine sedandaro rehondo. Tiri kuona kuti America yabuda pachena kuti iyo nedzimwe nyika shamwari dzayo dzinopfuura makumi mana dzinosanganisira nyika dziri mugungano reNATO, kuti North Atlantic Treaty Organization, pamwe chete nenyika dziri mugungano reEuropean Union, kuitawo dzimwe dzinonzi ma5 eyes dzinosanganisira Britain, Australia nedzimwe shamwari dzeAmerica, vaakubuda pachena kuti havasi kungopira Ukraine zvombo chete, asi kuti vatori nevarayiridzi vemauto kana kuti yatingati mainstructors arimo muUkraine ari kubatsira varwi veUkraine kuvafundisa kuti vangarwise sei nokukunda Russia.
Zvirango zvakatemerwa Russia zviri kushanda here, Dr. Guni?
Imwe divi tingati zvirango zvakatongerwa Russia neAmerica neshamwari dzayo zviri kuseenza pashoma, nekuti tinoona kuti shamwari dzavaPutin kana kuti vazhinji vane upfumi hwakakura kwazvo vari muRussia vakatemerwa zvirango zveupfumi. Vamwe vacho vaakupokana navaPutin nekuti havachakwanisa kurarama upenyu hwavanga vachirarama, uye imwe dzimwe propati dzavo kana zvatingati zvinhu zvavo zvakatorwa kana zvakabatwa, zvinosanganisira zvikepe zvikurukuru zvemumakungwa umo anonzi mayats, mabank accounts akafrizwa, vamwe vane mapropati dzingava dzimba dzingava dzimotikari kune dzimwe nyika havachakwanisa kuenda ikoko, havachakwanisa kushandisa maproperties avo iwayo. Saka izvizvo zvinenge zviri kutsitsirira. Tinoona sekuti zvirango izvi zviri kurwadza Russia neshamwari dzayo kana nevanhu vari muRussia zvikuru kwazvo.
Pane chiratidzo chekuti Russia ingadzokera sure here mune zvairi kuita muUkraine?
Nezviri kuitwa neAmerica neshamwari dzayo, hationi vaPutin vachitsudunura musoro kana kuti pfungwa yavo panyaya yekurwisa kwavari kuita muUkraine, nekuti ndinoona sekuti vari kuno kuwest uku kunyanyanya vaAmericans havasi kunyatsokuona donzo ravaPutin. Donzo ravaPutin nderekutora Eastern Ukraine kuthe Donbas region, yonobatana neCrimea. Mukatarisa pakati peCrimea yavakatora muna 2014 nekuDonbas region kune Luhansk neDonetsk region, pakati apa pane nzvimbo inonzi Mariupol, ndo chete yanga yasara ipapapo. Saka vakatora Mariupol sezvavaita izvozvizvi, vaPutin vatogadzira donzo ravo, nekuti ndo dambudziko guru iro rero. Saka Russia iri kuda kucreata buffer zone pakati payo penyika yayo nekunotangira NATO neshamwari dzayo.
Sekuona kwenyu, Dr. Guni, nyaya iyi ichapedzwa sei?
Onere edu nyaya iyi ichapera nekutaurirana, asi inotozopera chete kana vaPutin vawana chavanoti ndo chakafira vana veRussia.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mapurisa anorambidza musangano wechitungwiza Manyame Rural Residents Association nevatori venhau. Sarudzo dzekutsvaga imwe nhengo ichamirira vanhu vakaremara muSenate dzichaitwa mwezi wa 14 mwedzi unouya. Kambani PPC Zimbabwe inoti ichavhura minda yemagetsi ezuva kana kuti solar power kuUmguza nekuColinborn kuGwanda. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manero anhasi apo tichikupazve dzimwe nawo. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti moswera zvakanaka.